Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamafufu 26 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voshora kuwanda kwenyaya dzemhirizhonga munyika vachiti iri kukonzerwa nebato reZANU-PF. Asi vebato reZANU-PF vanoti havakurudzire nyaya dzekurwisana pamwe nemhirizhonga mubato ravo vachiti vanoona vanopikisa varivo vari kudzishandisa zvakanyanya. Mapato eZANU-PF neCitizens Coalition oita gadziriro dzekupedzisira pamberi pesarudzo yebyelection iriko mangwana kugokwe kabuyuni vose vachitarisira kukunda musarudzo iyi. Bato riri kutonga muAngola Red People's Movement for the Liberation of Angola rotarisira kutonga zvakare kwemamwe makore mashanu zvichitevera kutungamira kuri kuita bato iri musarudzo. Iyi ndiwe mumwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vashora kuwanda kwemhirizhonga munyika yavanoti iri kukonzerwa nebato reZANU-PF vakati vari kushanda zvakasimba kuti hwaro hwesarudzo huwandudzwe sarudzo dzegore rinouya dzisati dzasvika. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi vachamisa vati havasi kufara nemhirizhonga yavakasangana nayo kuZumba kuwedza kwaseke pamwe nekugokwe pavaifamba vachiita misangano nevatsigiri vavo vachamisa vati havasi kufara nekurohwa kunonzi kwakaitwa vatori venhau kugokwe kwabuyuni nezuro nevanofungidzira kuti vatsigiri veZANU-PF pamberi pemusangano wavakazoita nevatsigiri vavo vati vatsigiri vavo vakawanda vakakuvadzwa zvitevera mhirizhonga yanezuro iyi
taonana vakuru Midlands ndo vakanga vari muzvimbemo vana July Moyo vana Larry Mafima nemotikari dzavo dzaiya kuma 23 vakadzingirira konvoy yedu tikatozo vabanga vane futi tikatisa tiri kurwa nokuti takanga takaudzwa kuti pane zvavada kuita saka takangoti regai timbonzvenga paside havana kwanisa kuziva kuti taenda neko vakazongonzwa vakubvunza kuti tasvika kwanga kune musangano vaifunga kana vachati bloka kuti taenda nokuti ndozvavanoita kwese kwataenda vanotonesa maroadblock masvingo kwachivi dredzi zaka ikita chipinge chimanemani nyanga hurungwe chero kwataenda mushumbi pus mount darwin vashamba mvurwi vanenge vachida kutotivharidzira ipapa uzumba hwedza kurova vanhu kuputsa pati dzevanhu kunogundisira vanhu ndo zvavanoramba vachiti asi munoziva kuti makata anoshora vatero
vativo vakazofamba netsoka kwechinhambwe kuti vakwanise kusangana nevatsigiri vavo mushure mekuvharirwa migwagwa nevatsigiri veZANU-PF avo vavati vaitungamirirwa negurukota rezvematunhu vaJuly Moyo
for about 5 kilometers takaenda mugomoka for about 2 hours then we had to walk kunoenda kwanga kune mota dzedu because ivo vakanga vachitevera mota so indakadhirovhwa ndandapinda musango because ivo vakafunga kuti mota ari mumota indandamu its almost like film kana the movie style I think I'll beat Arnold Schwarzenegger nevamwe vano actor because but it's for safety we could have had scuffles but panda bloodshed and they will say kuti Chamisa aprovoka vanhu aridza futi aita se achinwanda
hatina kukwanisa kutaura navamoyo kutinzwe divi ravo panyaya iyi zvichakadaro vachamisa vati vakwidza nyaya yemhirizhonga iyi kusangano renyika dziri kuchamhembe kweafrica resadak vachiti havasi kuzoita zvemhirizhonga sezvavati zviri kutarisirwa neZANU-PF vachiti vanoda runyararo munyika mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati
nyaya dzemhirizhonga nyaya dzokurwisana nyaya dzokudena nyaya dzokushungurudza vanhu nyaya dzokuvhiringidza vanhu hadzitenderwi mumusangano weZANU-PF asi tinozvionawo kuti kune vanopikisa vanoshandisawo nzira idzifani vanodzishandisa kwazvo. Kunyange zvavo vakangwarira kuzotikana tinge dzaitika vanomhanya kumapepa nau nekune vanotepenyura voti musangano wezvanopf watidai kuti tichizonzwa kuti zviri kubvepi uye zvatangira papi chazoitika chii. Vazhinji havazotsvagi kuti zvafamba sei nokuti vanenge votsvaga kuda kumhura musangano wezvanopf.
Mutauri womubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vakurudzira mapurisa kuti asunge vose vari kukonzera mhirizhonga.
Ndozvatiri kutarisira kuti mapurisa edu aite nekuchimbidza mhirizhonga iyi isarambe ichienderera mberi, tichikumbirawo kune mukuru wenyika vamunangagwa avo vakakotwa vachitaura musi wechipiri kuti vanokondema violence inoitwa munyika kuti vateere mashoko avo nekuingeja vanotarisirwa kuti vanenge vari vatsigiri vavo.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZEC vaJasper Mangwana kutinzwe divi rekomisheni yavo panyaya iyi. Hatina kukwanisawo kunzwa divi remapurisa kana paine nyaya dzemhirizhonga dzakasvitswa kwaari, asi mapurisa agara zvavo achiti anoshanda nenyaya dzinenge dzamhan'arwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mapato makuru anokwikwidzana munyika eCitizens Coalition for Change kana kuti CCC neZANU-PF ari kutarisirwa kutatsurana mangwana musarudzo yeby-election mudunhu reGokwe Kabuyuni. Sarudzo iyi iri kuuya kunyange hazvo dunhu iri rakambovhiringidzwa nemhirizhonga mazuva maviri apfuura, asi mapato ose ari kuti anotarisira kukunda zvine mutsindo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vari kumirira bato reCC musarudzo idzi vaCosten Mguti vati vanotarisira kukunda zvine mutsindo kunyange vakambokanganiswa kutsvaga rutsigiro nemhirizhonga yavanopomera bato reZANU-PF.
Saka patari kuongorora tichazokona kuti vanhu vedu zveshuwashuwa vacharamba zvani mangwana, tinofanira kukunda. ZANU-PF yakatira zvese zvakaifungidzira zvinofanira kukanganisa vanhu kuti vasavhote zvakanaka, but kuona kwedu vanhu vanenge vari determined kuti vachishandira mararamiro avo despite nyaya dzeviolence, despite nyaya dzevote buying, tinotarisira zvofanira kuitira zvakanaka. Hatisivai vanokombrena stereki wezvanhu takavadzidzisa kuti aiwa vanhu vanozvisunungura voga. Saka mangwana tinofanira kukunda.
Vamukuti avo vakamboita nhengo yeparamende munzvimbo iyi mugore ra2008 vachiri kuMDC vanopomerawo ZANU-PF mhosva yekushandisa madzishe pamwe nechikafu mukukweza vatsigiri, asi vanoti izvi hazivatadzisi kukunda nekuti vanhu vanoita nebato riripo iri. Vatsigiri veCCC vashanu vanonzi vakarohwa zvakaipitisa musi wechipiri, uye mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakambovharirwa kuti vasaite musangano nevatsigiri vavo, asi vakazokwanisa kuita musangano uyu kunyange havo vakazongotaura nevatsigiri vashoma vakazovakumbira kuti vauye neuwandu hwavo kuzovhota vachitsigira nhengo yavo vamuguti mangwana kuti vapedze udzvinyiriri hwavanoti huri kuitwa neZANU-PF.
Vanga vakandivharidzira vasingadi kundiuye kuno. Asi tinotenda Mwari, tinotenda imi nerudo. Saka ndinokutendai kuno kukabiuzi. Namutengo ndinokutengai. Mahwane patu. Ngatibudei neuwandu hwedu tonovhota. Voti hatisi kuvhotera munhu. Voti tiri kuvhotera tsinga dzemigwagwa. Tiri kuvhotera tsinga dzemvura. Tiri kuvhotera tsinga dzemagetsi.
Asi vebato reZANU-PF vanoramba kuti vakakonzera mhirizhonga iri kutaurwa neCCC iyi, vachipomera bato rinopikisa iri mhosva yekundoita mhirizhonga kumadzishe nekuti vanotsigira bato rinotonga. Vari kumirira ZANU-PF musarudzo iyi vaSpencer Chuma varamba kutipa tarisiro yavo musarudzo dzamangwana idzi vachiti havadyidzani neStudio 7. Asi sazvigaro weZANU-PF kuMidlands vaLarry Mavhima vavimbisa vatsigiri vavo munyika kuti vachakunda mangwana nekuti vakabata basa ravo zvakasimba panguva yekutsvaga rutsigiro.
Zuva zora mangwana pa ndiko vachienda kuno vota basa redu takariita homuve chedu takariita takataura navanhu vanhu vakatirindisa kuti aiwa tokudzorera ECC yenyu nebamwe nayo
mama vhima varamba mashoko ECC yekuti bato ravo rikuita zvemhirizhonga vachiti bato rinopikisa ragara rinongochema chema izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvekufambisa kwemashoko muzan pf vatafadzwa mugwadi
ngavasiyane netsika iyoyo yokuti kana vapara mhosva vakonzeresa mhirizhonga ivo ndivo mhanya mberi kune vamapepa nhau nevanotepfenyura vachida kutsvaka kunzwirwa tsitsi ivo vachikonzeresa mhirizhonga mumaruwaomo maitiro avo iwayo haazoperi zvakanaka
asi mutevedzeri wemutauriri weTCCC vaosanos gipsis vanoti manyepo aya vachiti zanupf yatanga mhirizhonga nyika yose mutauriri wezimbabwe electoral commission kana kuti zeki vajaspa mangwana vati
tongozivisa kuti sarudzo dzegokwe kabhini tavarezimbabwe electoral commission takaita zvose zvinodiwa kuadvetana nokugara 9 mawards ne 53 mapolice station environment yachona iri calm asati aona iri ndaripoto aidha nepolice kana nemaofficials edu kuratidza kuti zvakarongeka mangwana zvichakura na 7 makuseni tobara na 5 na 7 manheru
sarudzo iyi iri kuita kutsiva vaimbova nhengo yeparamende valenard chikomba vezanupf avo vakashayika mutsaona yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino ndakamirira studio 7 kugokwe ndini Godfrey Mtimba.
Bato riri kutonga muAngola rePeople's Movement for the Liberation of Angola kana kuti MPLA riri kutarisira kutonga zvakare kwemamwe makore mashanu zvichitevera kutungamira kwariri kuita musarudzo. Vakamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri wenyika iyi vaJoao Lorenzo vari kutungamira apo mavhoti anodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 97% averengwa kare. Pataenda pamhepo MPAA yanga yakawana mavhoti anodarika zvikamu makumi mashanu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 51.7% izvo zvinoribvumidza kuve nenhengo dzeparamende zana nemakumi maviri neina kana kuti 124. Bato guru riri kupikisa reNational Union for the Liberation of Angola kana kuti UNITA rine zvikamu makumi mana nezvina nezviga zvishanu kubva muzana zvemavhoti averengwa kana kuti 44.5% izvo zvinoripowo mukana wekuve nenhengo dzeparamende makumi mapfumbamwe. Vanga vachikwikwidzana zvakasimba navaLorenzo ndava Aldaberto Scosta Jr. veUNITA. UNITA yatozivisa kare kuti ichapikisa zvichabuda musarudzo dzemusi wechitatu idzi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kugara zvakabatira ura mumaoko sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika iyi. Vazhinji vanoti havasi kuziva kuti vachaita sei pachapera gore sezvo vasina kukwanisa kugadzirisa mapepa avo sezviri kudiwa nehurumende yeSouth Africa. Vamwe vanoti vakaedza kugadzirisa mapepa avo eZimbabwe Exemption Permit ayo achasvika kumagumo kupera kwazvita asi vashoma ndovakabudirira. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nezvenyaya iyi.
Ndinonzi Abinel Ongorima ndiri kuLimpopo kuSouth Africa kunonzi Dzanini kumapurazi uku. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muno muSouth Africa so far. Munhu wese angogara mabhora uri panze nekusha boys makambani mazhinji ari kupromisa vanhu achiudza kuti 2023 January kana usina pasipoti nepemiti yako tisatogara wauya zvako kugara warega kuuya boys hatichikwanisa kuzoshanda nemi kana tisina mapepa akakwana according nelo yakuva muno muSouth Africa. Saka zvinhu zvakangooma so far boys hatiudza kuti mani mapepa acho kuti toza kuti mawana ipi iwo hazvinetsa kutowana ndozvinongoreva kuti kambani ingoreva kuti kupera kwegore rino ndokupera kwebasi.
Saka imi musaita sei manje?
Zvakanga hatina choisi kumba kwacho kutodzoke kwacho zvakatiza zvacho zvichingoriko nhamo yacho yatakatiza ichingoriko saka hatina choisi kwakutozongoona kuti toita sei asi nhau ingoripo izvizvi kwakutongozvinga kuti zvikaoma zvikadii kwakutongomanidza kurejesta kuvhota kuti zvinhu zvikwanise kufamba maybe tinogona kuisa imwe chenji munyika zvinhu zvikava beta because tinachoizi vacho vamwe vochero matinorodja macho mumatinotorenda dzimba chachavanga vachingotaurawo seizvo zvokuti gore rinouya hatikuda kuonai kuonai munhu saka anongova kuti kwaunogara kwacho choreva kuti urege kuita zvokushandira makambo anoitozomusika bat kwaunogara kwacho nokugara kutonesi yekuti pamwe ndichadzimba kuti panapa saka zvinhu zvakangomatecha
makatiite pamabve ini njonzi Elizabeth Campbell ndiri kuno kujohannesburg ndokwatiri nyaya yemapepa tete mabve yanetsa zvekuti munomo chaimo hamusisina kumira zvakanaka kwatiri semazimbabwe vaakuti tiende kumba saka chandautoona ndechekuti vanhu vaakumira iko zvinezvi kuti vaone kuti pane koti ichapinda kuti ichapasisa kuti kudii then I think kana yapasiswa iyoyo vanhu vanenge vaakuziva goahead kuti vaakunyatsokuita zvipi tichiri muno here kana kuti vanhu toenda kumba kunoregesa kuvhota
asi tiri kunzwa kuti nezuro imomo mujobek maa makaberekera ingwe zvazvakamira sei
manga makaberekera ingwe tete mabve mai manyiwa kwete zvekutamba mai manyiwa vanhu vaisatoziva kuti omanya uchienda kupi zvemuno chaizvo tete mabve senge isusu mazimbabwens dzangonharo zvadzo asi nyaya iripo chaiyo ndeyekuti vanhu ngatigadzirei kuti dhisemba akakwana tiende kumba tinogadzira nyika yedu tione kuti tavhota zvine mutsindo noti kuramba tichimhanyiswa semamhanyiro aita vanhu nezuro kujobek kwakusina kumira zvakanaka
asi nhasi kwakamira sei
mapurisa ariko akazara kwakati nyarare nhasi uno ndoma
izvo zvanga zviri zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvichitaura namavhilas musanganya wei westudio 7 zviri kwakare kusouth africa tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika guta remekele rinove guta guru redunhu riri kumaodzanyemba kweethiopia retigray rarohwa nechombo chemuchadenga nhasi masangano enhau yemudunhu iri ari pasi pevari kutungamira kuda kuzvitonga kwedunhu iri ari kupomera mhosva yekurwiswa uku kuhurumende yeethiopia bazi rezvemutemo muamerica riri kutarisirwa kuburitsa nhasi gwaro rezvemutemo rakatarisirwa zvakanyanya kana kuti afidavit kana kuti gwaro rakanyorwa pasi pemhiko riri kutsigira danho rematikitivha efbi rekusecha kumba kwevaimbi vemutungamiri wenyika vadonald trump florida gwaro iri riri kutsvagwa nemaziso matsvuku nechikwata chevenhau nevamwe vanhuwo zvavo panguva iyo paine kugunun'una kwevamwe vezvematongerwo enyika zvichitevera kusechwa kwemba yavatrump sematanho ekuferefetwa kwavo pamabatiro avakaita magwaro ehurumende anokosha mushure mekubuda kwavo kumuzinda wewhite house muna ndira 2021 musangano wenyika dzekuchamhembe kweafrica wesouthern african regional climate outlook forum uyo wanga uchiziya mamiriro ekunze emwaka wekurima wa 2022-2023 waburitsa mashoko ekuti vanotarisira kuti mvura ichanaya zvakanaka mumwaka uyu nekuda kwedutu mupengo riri kutarisirwa rinonzi cyclone la nina iro rinonzi richaunza mafashamo emvura kune dzimwe nyika mudunhu resadec nyanzvi dzezvekurima dzinoti mvura yakawanda yakanakira varimi chero hayo ichikonzera matambudziko kune dzimwe nzvimbo kana ikawandisa kana kunaya yakapararana mukuzeya nezvenyaya iyi ivan zisininga westudio 7 abata murimisi uye varisachigaro vebhodhi reagricultural and rural development authority kana kuti ada vaivan craig kuti tinzwe mafungiro avo
munoziva munhu kuti ugare waziva nzira yauchafamba nayo zvinhu zvakanaka chose mamiriro ekunze mazuva ano asiyana nechinyakare kuya kwataitoziva kuti gore rino kuchanaya chero mukaenda kumabhuku kana zvinyorwa kare zvaitotaurwa kunzi ecological region 1 2a 2b kusvika kunana 5 kunonaya mvura yakati mwaka wareba zvakati asi tikada kutarisa zvinyorwa izvozvo nezvaakuitika mazuva ano zvakanatsosiyana iko zvino tinoona isusu kuti mvura matarisiro atini takaita hasiyo manayirwo ari kuita sekutanga kwemwaka teko chaiko tinoona isusu kuti mubhuku makanyorwa kunzi 21 october asi mvura yakuwanza kunana 20 november zvichireva kuti takatora sika kare.
Munoona osei mashoko Sadak aya tichitarisa kuti muri kuti tsoro yemvura yakarasika kare yakunetsa kuteverera.
Izvi zvinenge zvataurwa vachitiudzawo mamiriro kana kuti mafungidziro atenge tichizotunze kunenge kwakaita mwaka unotevera zvinotibatsira kuti tinatsoronga tichiziva. Saka ndiri kuona kuti mabudiro aita nyaya iyi mabudiro akanaka zvikuru ekuti vari kuti mvura ichanaya zviri normal to above normal, but ini ndoda kuitora nongoti normal because semurimi tikangoti mvura ichanaya zvakanaka tinoona isusu kuti aiwa zvinotobatsira murimi zvobatsira zvirimwa zvedu.
Ngatitariseiwo gadziriro yemurimi wanhasi yochimira papi takatarisa mamiriro aita kunzaya nemwaka yemazuva ano.
Chinhu chandoda kunyanyotaura varimi ndechekuti chero tichizi mwaka wakanaka ngatisakanganwe kuti vanhu vanotaura nezvemamiriro ekunze ngatiti isusu tiri munzvimbo yeHarare vanhu vanoona nezvemamiriro ekunze 900 millimeters kana nezuva rimwe chete patopedza mwaka tikati mwaka wangu wakamira santi mwaka wangu wakanaka asi kune murimi anoti mwaka wangu wasina kumira zvakanaka because mvura yakanaya kamwe chete zvinhu zvikazoomerwa. Saka nekudaro ndiroda kuti varimi tichigadzirira chero chinzi mwaka wakanaka tida kugadzirira isusu kuipa kwekunze kuti chii chatingakwanise kugadzirira chiti kunze kunenge kwakaminama.
Murimisi uye varisachigaro vebhodhi reagricultural and rural development authority kana kuti ADA vaIvan Craig vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga westudio 7. Vamwe varimi mudunhu remashonaland west vari kuramba kuendesa chibage chavo kugrain marketing board kana kuti GMB vachiti vari kupiwa mari shoma izvo zvaakuita kuti vatengesere vanhu mumigwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hurumende yakazivisa gore rino kuti chibage chose chinofanirwa kutengeserwa GMB izvo hazvisi kuitika munzvimbo dzakawanda mudunhu remashonaland west. Mumwe mugaro wekunyamakate vaBrian Maputi avo vanoti havasi kuendesa chibage chavo kuJMB vanoti vari kutengesa chibage chinosvika matani matatu pasvondo mumugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. VaMaputi vanoti vanotengesa tani imwe chete nemadhora ekuAmerica mazana maviri kana kuti US$200 pasina mari yavanobhadhara yekutakura chibage.
Zviri nani hamuzotengesa henyu chakawanda asi chinogona kutengotitanisa vamwe anenge ane 5 umwe ane 3 umwe ane 2 pasvondo panopedza henyu misvondo nogona kutengesa kana 3 tani patani imwe chete iri kuti pa $200.
VaMaputi vanoti musiyano nekuendesa kuJMB ndewekuti kuendesa kuJMB zvinoda mari yekutakurisa uye dzimwe nguva chibage chinonorambwa chichinzi chinyoro zvinoreva kuti vanofanirwa kutsvaga zvakare chekutakurisa kudzokera nacho kumusha. Vanoti rimwe dambudziko nderekuti JMB inopa varimi mari nenguva yainoda imwe yacho ichiiswa mukadhi mainozonetsa kutora.
Kuti uko kusike mota inokutakurira iwo kuti uendese kuJMB panoda iwo uine mari yekuti uhaye mota iyo iendese kuJMB. KuJMB kwacho vanogona kusvika voti chibage chinyoro uhaya futi mota yekudzoka nacho. 2 vanogona kuchitambira chibage chako chotengwa. Time yavanoda kuisa mari itime yavo mari iri kuiswa iri RTGS. RTGS yacho kushanda kwayo ndokunonetsa asi panapa parod munhu akatengesa chibage chake neUS semurimi unogona kuti dzimwe dzenguva handisuda kutenga hangu mafertilizer hangu nguva dzinodzi kuchiita hakuzvaunengochiita US imari yekuti unokwanisa kuchengeta iwewo pataime yaunenge wada kuishandisa unoishandisa ipapo reti iri sezvairi.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi vazvikomborero maketa avo vanoti kutengesera vanhu mari yavo vanoiwana ipapo kwete zvekumbomirira mari chizoiswa mubhanga zvinoitwa neGMB.
Zvirai nekuti mari yako chero iri shoma unongoiwana ipapo ipapo zvasiyana nezvekuti kuGMB unogona kuenda yotadza kugarisa futi yazongoya iri mikokeshi apa isingatengi.
Imwe shirikadzi amai Chenai Zvigadza vanoti sezvo vasingarime chibage chakawanda vanotengesa masaga vanenge vawana pamugwagwa kuti vawane mari yekutenga sipo munyu shuga nezvimwe.
Pamwe ndine masaga mairi, ndaende sasei masaga mairi kujembi. Nenda kudo kutenga sipo ndotengesa kasaga kangu wanika nenti ma.
Pachabvunza uwando hwechibage chaendeswa kumadepoti eGMB kusvika parizvino zvichienzaniswa negore rapera. Mutauri weGMB Ranixon Kanyemba vati havana uwandu uhu sezvo vasiri kubasa vachiti vari kuHarare Agricultural Show.
Ndiri pana banzeri muHarare Show, I don't have the figures, but maybe you look at those ones, maybe mangwana, then they won't funeral ndapiwa ne operations.
Chibage ichi chinenge chichitengeserwa vanhuwo zvavo vanenge vachifamba nemumugwagwa mukuru uyu uye chinotengeswa kubva pabhagidhi kusvika kutani. Bhagidhi rinotengeswa nemadhora matatu nechidimo ekuamerica kana kuti US$3.50. Pasi pemutemo weStatutory Instrument 145 wakadzikwa muna 2019, hapana munhu kana kambani kana sangano vanobvumidzwa kutenga kana kuwana chibage kubva kumurimi kunze kwekuGrain Marketing Board. Mutemo uyu unorambidzawo kufambiswa kwechibage chakawanda kubva kune rimwe dunhu kuenda kune rimwe dunhu. Asi kunyange hazvo paine mutemo unorambidza kufambiswa kwechibage pakati pematunhu pasina tsamba inopa mvumo yekuita izvi. Izvi zvinonzi hazvisi kuitika sezvo marora akawanda nemotokari zvichionekwa zvakatakura chibage. Kutanga kwegore rino hurumende yakasimbisa mutemo wekuti varimi vose vanosungirwa kuendesa kuGMB chibage, goros nesoya beans zvavanenge varima mukati memazuva 14 kubva pavanozvikohwa. Kukundikana vanotorerwa matano. Mumwedzi yadarika vashandi vehurumende vaitenderera muvarimi vachivatorera chibage chavanenge vasina kuendesa kuGMB nechisimba. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Nasi taita rombo rakanaka rekuvhara chirongwa chedu nenyaya inotandadza. Tiine muimbi anobva kuChipinge, Consider Marura, uyo anozivikanwa mukuimba nezita rekuti Faster Man. Mtungamiri Nkomo Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Iri idamba refu ra Faster Man rechitatu uye rinonzi ishiri ine maririro ayo. Tinzwe muimbi achirondezera nhoroondo yake.
Faster Man akazvarwa mugore ra 1998 of December. Faster Man akatanga nhau dzekuimba gore ra 2012. Iye akazotanga kupinda muindustry yekupinda mumastudios gore ra 2015. Apo panda atanga kuimba kambo pese kambo kangu kainzi ndiri mutumwa akatumwa naJesu. Ndikazoimba kamwe mugore ra 2016 kainzi mwana wechikoro ita zvechikoro kukafarwa zvakanyanya pachikoro pandaidzidza pachinge secondary school. Ndakazobudisa album rekutanga mugore ra 2018 kainzi ndadzoka nemashizha iro rakafarwa zvakanyanya rainga nemaCD dzikaritengesa rikatengwa zvakanyanya dzikatanga kuita mashows naro.
Nziyo dziri mudamba refu iri dzinosanganisira inoti mudzimu vhurai nzira, mukoma wangu, vamwe mumba vanodanana, pamwe chete neinoti mai vakatambudzika. Tabvunza Faster Man kuti vangada kumubata parunhare kana kutenga nziyo dzake vangamubata sei.
Tinobatika paFacebook munonyora kuti Consider Marura kana kuenda papeji rakanzi Faster Man Boss of the Day. Tinowanika futi paYouTube Music munoiwana ipapo munonyora kuti pastorman tinobatika futi pa WhatsApp number 0776747674 tinobatika futi pane dzimwe dzote 071 911 3709 tinobatika futi pane dzimwe dzote 073 847 86.
Komanzwi aungada kusiyira veruzhinji,
ndinotiwo masapota, mapromota, vanoda mamanagers anoda kusimbisawo pastorman, isaiwo ziso paari, mutarise music yake, mukwanise kumusimudzira nemari kana kumusponzo pane zvinhu zvikwanisiro zvekuti pastorman arambe achienda mberi, nekuti vana vezimbabwe ngatirambe tichisimbisa pastorman kubva kuchipinge kumanikaland uko. Pastorman ari kubika mutakunanzva inotapira, saka ndinoti kuvana vezimbabwe, rambai muchisimbisa pastorman.
Tinopa kutenda kuna Fasterman achibuda zvake mudariro neaka.
Tinotenda Fasterman. Musakanganwa chirongwa chelive talk patiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Anokuoneka ine mufaro ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Gifts Dube.
Kuluma ke ngama reforms ayi 7 akathekileyo okuhlanza.
Ulomgela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 26 Ncwabazi 2022 muKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ekhuluma ke ngama reforms ayi 7 aqathekileyo okuhlanganisela ilungelo lokuvota, okuhlanganisela ke ukuhanjiswa ke kwama ballot box lama results okuthiwa yi transmission in real time. Ukhulume futhi yendaba zomsakazo, media freedom.
Umholi we-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Jamisa, namhla usole izehlakalo zidlakela lokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla lakhe, njalo uthi kufanele imithetho ephathelane lokhetho iguqulwe. Kulo weZimbabwe, uPasma Moyo, ogwetshelwe ukulengiswa umthethondaba waphezulu we-High Court kwele eBotswana ngemva kokutholakala elecala lokubulala intombi ayethandana layo. Kuliviki woza Fridays lo mchuli osacathulayo kodwa osedume kakhulu kobulawayo uPrince Qhubani Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umholi we-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Jamisa, namhla usole izehlakalo zodlakela lokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla lakhe, njalo uthi kufanele imithetho ephathelane lokhetho iguqulwe ukwenzela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Lokhu kulandela izehlakalo zodlakela eziqhamuke ezigabeni zelizwe ezehlukeneyo ezigoqela iGogwe kaBuyane, lapho okuzaqhutshwa khona ukhetho lwama-by-elections kusasa. Ibandla le-CCC lisola eleZanu PF lisithi yilo elibangela lolu dlakela, kodwa isiphathamandla salo uMnumzana Tafasa Mukwati utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe alibangeli udlakela, njalo ele-CCC liqamba amanga lisenzela ukuthi amanye amazwe alizwele. Ngakwelinye icele, iKhomishini ye-ZEC ithi asemaphethelweni amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa kusasa eGogwe kaBuyane. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekele Mhlanga weStudio 7 aqhube lo mnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Umongameli u-Advocate Nelson Chamisa ukhulume ngendaba yokuyazisa ilizwe ukubana singaphi kakhulu ngendaba ke yodlame olwenzakele ke eGogwe, lapha ke yabo kufanele hlangana nabantu ke beGogwe kaBuyane. Anti liyakwazi ukuthi kule by-election ngomgqibelo lapho esikhayelele khona ukuwina ke ngenxa yokubana ke sikhambene kakhulu, njalo sisebenze kakhulu eGogwe kabuyini kule by-election in Saturday si continue ngokubiza abantu ukubana ke bephume ngobuningi babo bevota nxa usegogwe ngomgqibelo kule vote ukhetho lokukhetha u-member of parliament wegogwe kabuyini. So into ebikhulunywa ke ngumongameli. Okwesibili, umongameli ukhulume ngendaba ke eqotho indaba ke yokubana ke sizahamba njani sikhangelele ukhetho luka-2023 ikakhulu indaba yama-reforms ekhuluma ke ngama-reforms ayi-7 aqakathekileyo okuhlanganisela ilungelo lokuvota, okuhlanganisela ke uhanjiswa ke kwama-ballot box lama-results okuthiwa yi-transmission in real time. Ukhulume futhi ngendaba ke yendaba zomsakazo media freedom ngenxa yokubana labo negoki kulama-journalist alinyazwayo okuyinto esiyikhondemayo kakhulu. Inhlelo zethu zihlanganisela ukuyakhuluma ke labakhokheli be-Southern African Union, le African Union e-Addis Ababa lapho esathuma khona ke ama-envoy ukubana kulungisisa indaba yokhetho. Njalo ke ubambe indaba ze-South Africa lama-conversation azawayenza lo mongameli we-South Africa uRamaphosa mayelana le ndaba yamaZimbabweans ase-South Africa esibona ngani kufanele ilungiswe ngokubana siphiwe ithuba ukubana silungise ilizwe lethu.
Sesikhangela amalungiselelo okhetho lwakusasa, kuyini eselikwenzile njalo libona ingani luzaqhubeka kuhle?
Kule nkinga esibona ngani zizahlupha kusasa, into yokuqala yindaba ke yokuhlukunyezwa kwama-activists esibonakalayo kulohlelo oluqaliswa ngumuda Ncube labo July Moyo lezinye izigilamkhuba ezingaphansi ke kohulumende kamnankagwa ku-ZANU-PF abafuna ukuyasebenzisa ke i-violence. Thina sithi kufanele ukubana sivimbele abantu bethu ukubana kungabi le-violence, yikho sihambisa ama-peace ambassadors ubana kungabi lo muntu ke olinyazwayo mayelana le ndaba zombangazo. Kwesibili, kuzawuba lo dube le ndaba emimidiya ngenxa yosebeqalisa ukuhlukumeza ama-journalists ngoba bafuna kwenzala ebusuku, bafuna kwenzala ngesikhathi sabaloyi ngenxa yokubana bayesaba into zabo bakwanisa ukuzenza ebukhanyeni. Thina simelele ukukhanya, bamelele ubunyama. So kusasa yimpi yokukhanya versus ubunyama. Abantu begogwe bama lokukhanya ngoba ukukhanya yikho okufuna umuntu wonke. Akula muntu ofuna ubunyama, akula muntu ofuna ukugilamkhuba. Imigwaqo yegogwe ifile okujulayo moya babulela ilizwe ikakhulu ke labo wazi kajena batshontsha imali 5 million bayitshontsha ke besiya indaba yeCodco esemaphephandabeni wonke ilizwe lonke jikelele.
Lo ngumnumzana Gift Ostalo Siziba obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Kulo weZimbabwe uPassmore Moyo osegwetshelwe ukulengiswa umthethondaba wephezulu owe-High Court wakwele Botswana ngemva kokutholakala elecala lokubulala intombi ayithandana layo owayeyisizalwane sakwele Botswana ngomnyaka ka-2018. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMkhondisi Dube usethulela lolo daba.
Umthethwandaba waphezulu oyiHebron High Court ufumane uMoyo elecala lokubulala ongelasizathu esiqinileyo ukuthi angaphiwa isigwebo sokulengiswa. Umahluli Abednego Tafa esethula isigwebo uthi uMoyo ngomnyaka ka-2018 wabulala umsenamang Motswahole owayisizalwane saseBotswana. Ngesikhathi sasesihlakalo lesi uMoyo wayethandana lo Motswahole. Umthethwandaba uze ukuthi uMoyo wathola umuyi elenye indoda eyake yathandana lo Motswahole. Lokhu kubikwa kwacunula uMoyo wachaya uMotswahole ngesibhakelala ngesidina ekhanda. UMoyo njalo waqamula undoda wamthola elo Motswahole isandla. UDafa utshele uMoyo ukuthi ngenxa yesehlakalo lesi umgwebela ukuthi alengiswe ngentamo aze afe. UMoyo njalo uhlawuliswe imali engamapula amakhulu amathathu i-300 pula ukuthi wangena kwele Botswana ongekho emthethweni njalo wagwetshwa iminyaka emibili ngoqamula isandla sikalo amthola elo Motswahole. Igqwetha likaMoyo likhale ngokuthi umahlula ethule isigwebo esilobubelo ngenxa yokuthi wayedala icala elifana lalelo kwakuqala njalo wasuka eZimbabwe ngenxa yesimo somnotho esinzima. Kodwa uMahluli uTafa uthi indlela umoya abulala ngayo kutsho isigwebo esisodwa kuphela esokuthi laye abulawe ngokulengiswa umoyo ungokuqala weZimbabwe ukuthola isigwebo sokulengiswa kwele Botswana. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezifanele izithwanelo zithi kumele kulengiswa kwabantu kwele Botswana kumiswe. Wenhlanganiso le uMnumzana Thapelo Ndlovu uthi kumele kudingwe ezinye izigwebo ngoba kuphathisi ukuqhubeka kulengiswa abantu.
It is unfortunate that Botswana continues to pass death penalty sentences. I think it has proven over time that
akuyajanisa ukuthi le Botswana liyaqhubeka ngesigwebo sokulengisa. So ukhombile ukuthi isigwebo lesi siyasehlisa amacala okubulala. Siyazi ukuthi amacala okubulala ayaqhubeka eKonga noma kulesigwebo sokubulala.
OweZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Sifas Chuma okuqula lokubumba ugwalo lwe-diaspora policy utsho imbono yakhe phezu kwalolu daba.
Indaba kaPASMO ibuhlungu kakhulu, kakhulu ungacabanga ukuthi abazali manje bazwa njani. Awujwayelekanga especially esintwini sakithi ukuthi umuntu engekho empini ayekufa ngendlela ebuhlungu kangaka. Abazali abasoze bakwazi nalapha abekwa khona, akula kuthini. It's very very painful. Ubusuphinde ubone futhi le ndlela afika ngayo, you know, uhamba ngeganga bazama impilo abantu bakithi, izinto zibe nzima.
Uthuma uqhubeke esithi indlela yokudinga ukuziphilisa isifake abezibabo abaningi engxakini kukhangelelwe okwenzakala ekhaya.
Generally abantu bakithi eZimbabwe sokunzima, ngakhangela eGoli every day kuyaliwa abafuni abantu sebechiya amabhizinesi abo. I think sokufika esikhathini sokuthi abantu bakhangele ukuthi ngoba indwangu siyakwazi ukuthi ingagijinyiswa izinja ziyilume ngazilimale njani iyabaleka, but ungafika lapho ukuthi ubuhlungu sobubuningi iyama iqala ukulwisa ibuyele emuva, sidinga zona lezo zinja ebeziyiluma. I think so kumele lathi sikhangeleni kuyini okususileyo and deal with that.
Akwaziwa ilanga umoyo azalengiswa ngalo ngoba lokhu kungabikelwa uZulu, njalo isidumbu solengisiweyo asiphiwa imuli. Igqwetha likamoyo alizange litshengise ukuthi lizaphanyeka lolu daba emthethwandaba we-Court of Appeal. Kuyindlela yokuzama ukubuyisela emuva isigwebo esethulwe yi-High Court. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabona kwele Botswana.
Abadabuka eZimbabwe abalandela maphepha aqondileyo ababotshwa ngamapolisa kulezi nsuku kubikwa ukuba sebefumbathisa amapolisa inkulungwane lengxenye zamarandi 1500 rand umuntu munye ngamunye ukuze bekhululwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi baningi kakhulu abantu ababotshwa eJohannesburg ngesikhathi kulabanye abazama ukulungisa amaphepha abo aweZimbabweans special permit azamiswa ukusebenza ngomphalakazi lonyaka. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxe loMnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso le.
Thina esikuzwayo le nto ayiqalanga ensukwini nje, lokhu kuqala unyaka nje betholakala ukuthi even umuntu engabotshwa aye appear ecourt uyabhadala i-fine ecourt khona. Inkinga ekhona ukuthi I think bagagamele entweni le documentation, ngoba into ye documentation in a way ibisiza eSouth Africa in a sense ukuthi ibingaba ngenyindlela yokureduce corruption. Now bazodisavela abantu ngoba amapolisa wona ngokwawo bayathi bembophile umuntu whether bafuna ukumusa kwe-repatriation center ezifana njengabolindela sasaphinde bahlangane la futhi emgwaqweni from whatever circumstances kumbuthi potiwe waphenduka udizile phambili, then it creates a complacency nawo emapoliseni, bagcina nabo sebezifunela nje imali, sebethole nje kuphele idlelo lokuthi abantu abangabanikeza imali ngama-foreigners. Le nto ayikho nje, thina sisafika eGoli vele sasima sishayisa emsebenzini kwakule ndawo lapha esithi abanye bayayazi abanye emtshadweni. Sasikwazi ukuthi vele kumele usebenza usebenzela uqala usebenze yasemtshadweni imali ube usuqala ukusebenza yakho, ngoba uyabe ukwazi usemtshadweni uzafika ukhunge kuphela, kuyadizwa laphana, uyathola kule roadblock kumbe uyathola iveni njalo nje sicathanyelwa kwaphana udize. Impilo igcina iqhubeka ngalolo hlobo, hayi ukuthi sithi kuhle kodwa yiyo ke impilo vele bekunjalo lakudala egola kusonto enjani.
Ye manje bolabo ke ababotshwayo kulezi nsuku basiwa ngaphi? Sizokuthiwa ke kulabanye abavalelwayo, kulabanye bolabo abadizayo, into ezinjalo. So basiwa ngaphi abantu?
Currently bafakwa khonapha emaselini, abanye njengoba kuzwakala nje ngamahemhem ukuthi umuntu ugcine edizile. Abanye athathwe kukhona kwakulesitekwana labantu babefika 6-7 abake bazama mpela ukuthi sibancedise bese Sun City bebotshelwe wona amaphepha. Kuyikuthi lokhu belethwa ngapha ngaze nga-approachwa la ngelinye iloya elalizama ukuthi lisibuze ukuthi kwenziwa njani ngoba abantu babotshwa bafike laphana babhadaliswa ama-bail baphume kuthiwe hhayi kusabhekwa indaba yakhona. So I think it's not very thought out uku-coordinator. So babotshwa abanye babasemaselini, abanye baze bafike impela nase-Sun City, abanye badize esasendleleni. Kukhona manje icuku labantu abakhala ngokuthi bafuna ukudeportwa but it's very difficult kule system issue eyenza ukuthi bangadeportwa, sebaqeda abanye ngabala ama-sentences impela amacala kodwa abanye abamaphepha bonapho ukuthi uyabebotshiwe kodwa ukuthi i-deportation process is long.
Singathi-ke vele lokho kwama-exemption papers lokhu ama-permits lawa awubona abaningi vele bekwenelisa ukulungisa
vele okwenza kwaba le exemption document ukuthi abantu babengakwalify for i-mainstream permit.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, sixoxela eseJohannesburg. Womanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika.
Imihlubulo yonke yomhlaba ibhekane lomthelela omubi okuguquka komkhathi. Kuxwayise unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Khuluma ngesikhathi sohambo asanda kulugqiba, uBlinken uthe ele-Philippines lisengozini enkulu edalwa lizulu lesikhukhula, ukutshisa kakhulu kwelanga kanye lokwanda kwamanzi aselwandle. Ngomnyaka odluleyo ele-Philippines lamemezela inhlelo zalo zokuphehla amagesi ayisilinganiso samachumi amathathu lanhlanu ekhulwini i-35% kusiyafika umnyaka ka-2030 ngokusebenzisa indlela ezilondoloza umkhathi kusiya kusilinganiso samachumi amahlanu i-50% kusiya kumnyaka ka-2040. Elemelika liyaziqakathekisa lezi njongo. Sizimisele ukuncedisa ele-Philippines lizifeze. Kutsho uBlinken, sizasebenzisa imali esizayiphiwa lugatsha lwe-US Trade and Development Agency ukuqala umsebenzi esitishini esisebenzisa umoya ukuphehla amagetsi kwele-Philippines. Ngokuya kwesikhathi isitichi lesi sizaphehla amagetsi alungiswa ngendlela ehlanzekileyo angena ku-3000 megawatts ngomnyaka. Amagetsi la ayenela ukusetshenziswa yimizi edlula izigidi ezimbili 2 million. Ngombimbitho ele-Philippines langena ku-Clean Energy Demand Initiative okuluhlelo lwe-Melika olokuxhumanisa amazwe omhlaba lamankampani aphehla amagetsi ngendlela engabhidlizi umkhathi i-Clean Energy. Nyakenye ele-Melika lele-Philippines asungule uhlelo lwe-Energy Secure Philippines Initiative ekhuthaza abatshali bezimali abazimeleyo ukuthi bafake imali kugatsha lwamagesi kwele-Philippines. Amazwe omhlaba asebenza ndawonye emizameni yokuthuthukisa ugatsha lwezamagesi kwele-Philippines. njengelinye lamazwe asungula i-Indo-Pacific Economic Framework, ele-Philippines limanyana lamanye amazwe alitshumi lantathu 13 emhlabeni jikelele ekuzinikeleni ukulungisa amagesi ngendlela elondoloza umkhathi. Ubalulekile lumsebenzi, kutsho uBlinken. Siyababonga kakhulu labo esisebenza labo kwele Philippines lonke jikelele. Sonke nisehlisa imimoya emibi eguqula umkhathi. Sisungula imsebenzi ngasikhathi sinye. Silungisa amandla kagesi asetshenziswa ngabanengi njalo achipileyo.
Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwelamelika. Abenhlanganiso yeGodlwayo Community Radio Initiative emanyanele yeGodlwayo Development Trust yasungulwa ngomnyaka ka-2016 bathi lokhu bezimisele ukuqhubekela phambili ngomsebenzi wabo wokuthuthukisa isiqinti sabo sakoGodlwayo. Umnumzana Nkululeko Juma, umqondisi wenhlanganiso le, uthi bakhangela inhlupho zalesi siqinti njalo bayasiphakamisa kwezempilakahle, kwezemvelo kanye lezemfundo. Ujuma uthi bafisa ukuba lomsakazi wabo.
Lapho uhulumeni eletha ithuba lokuthi si-aplayele ukuze sithole imvume yokusakaza ezigabeni, lathi sizithole sisesigabeni sokuthi singa-aplaya sithole ilayisensi, sithole imvume yokusakaza ngokusemthethweni.
Okwakhathesi liwufuqa njani umsebenzi wenu wokusakaza?
Okwakhathesi sisebenzisa ama-platform kumbe ukusakaza ngasisebenzisa ubulembu. Sisakaza sekulenjini. Sibuye futhi silenhlanganiso okuthiwa iGodlwayo Community Development Trust. iGodlwayo Community Development Trust kuyinhlanganiso esiyibumbileyo singabantwana bakoGodlwayo, ANCSA, Philabusi, ukuze siyenelise ukukhangela inhlupho, izinswelo, izindubeko ezikhona esigabeni sakithi, kwenzela ukuthi isigaba sakithi singasaleli emuva. Ziningi izinto okumele sizenze, siphakamise isigaba sakithi. Singabantwana besigaba seFilabusi koGodlwayo, sizama ngazo zonke indlela ukuthi siphathise isigaba sakithi kwezempilakahle, kwezemfundo, kwezemvelo, ezokwembiwa, kwezemvelo, ama-natural resources. So sizama ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi singaba le basket fund, singabantwana bekoGodlwayo lapho esizabe siphosela khona bese sicupha khona sesikhangela esingakwenza ukuze siphakamise isigaba sakithi.
Lingathi uhlelo lwenu esigabeni senu likhangela abatsha, ontanga, likhangela omama, likhangela obaba, kumbe nje likhangela izakhamizi nje zonke?
Ziningi izinto ezihlupha abatsha, ziningi izinto ezihlupha omama. Sikhangele ezemfundo, sikhangele ezempilakahle, health, ezemfundo, education, sikhangele nje ukukhuliswa kwabantwana, amathuba abantwana, amalungelo abantwana, amathuba abomama, amalungelo abomama. Sikhangele ezemvelo, ama-natural resources, ukuqhutshwa kwazo lezo nhlelo, ukuqhutshwa kwazo lezo zinto, ukuthi singabantwana bakoGodlwayo singavikela njani lesigaba sakithi koGodlwayo ukuze isigaba sakithi sigcinakale siyisigaba esipheleleyo esihlonipha amalungelo aso, esihlonipha ezemvelo, esihlonipha ubuntu, esihlonipha ukumpila kahle yabantu. So sikhangela ukuthi siyinzalo kaGodlwayo. Nanzi inhlanganiso esifuna ukusebenza kizo ziphakamise isigaba sakithi.
Umnumzana Nkululeko Juma, umqondisi weGodlwayo Community Radio Initiative leGodlwayo Development Trust, ubexoxa lo Gaina Gumede weStudio 7. Uliviki kuWoza Friday, lo mculi osacathulayo kodwa osedume kakhulu koBulawayo, uPrince Khubane Mpofu. Yena ke uhamba ngegama lokuthi Feb G, umshana kagogo, njalo ucula umdumo kwaubiza wanguti Tribal Music House Music. Asuzenu Ezra Chitaspanda ni koka lae.
Koni boba tirisutela bantula.
Alright. Wepiki ndunu mancabanga kahle ngithemba ngakini ekhaya endle inkulu ufunda ukuhlala phansi. Asebusuku khula kungantuli lana ngizokufunuka ngizanga ukthoba. Hangiyena umduduzi inkabi ingena ensimini yami cha ukuqola. Hangisabi inkabi mina ngikhulela ekhaya ngiselusa
uhlule. UFG wonjwa ngugogo wakhe kusukela encane. Njalo nguye omkudaza ukuthi angene kwezomculo wathira izinika igama lokuthi mshana kagogo. Asizweni imbali yakhe.
Mzalelwe kobulawayo Mpilo Hospital. Kase ngikhulela ke elokishini elidala ele Old Magwegwe. Ngikhuliswa ugogo. Ugogo engibonisa uthando olukhulu wangakha. Yikho ke lapho okubuye khona igama elithi mshana kagogo. Ngifunde eMagogo Primary School imfundo yami yaphansi, then imfundo yami yaphezulu ngaya eMagwegwe High School, ngaqeda senze Emmanuel Life College.
I'm calling the Google Shata. She's born in Little Nomsaba. Oh, and now, Central Lake, I know who's Bamba. In no Kala Mansa Bamba. It's so good, and
umfana kaMpofu uthi ukucula kusegazini.
Ukuhlabela kimi ngingathi kwaba lubizo ngoba ingoma zami ziphathelane namasiko, ingoma zami ziphathelane nokufundisa abantu ngomdabuko wabo. Zikhona njalo engizenza eziphathelane nentsha, kodwa eziningi zakhona akukhathalekile ukuthi unganani, umdala kumbe umncane, ingoma zami ziyamukeleka. Besenza qhamba mina abahlabelela abanjengoShilo Mthekhala, ungakhohlwa uMajayivana, ingoma zakhe, abantu abayenza storytelling. Yikho lapho kule strength sami khona, yikho lapho kula mandla ami khona.
Njengomculi osecatulayo uFabG usebenze labanye kuphela umculo wakhe awubiza Mthobanhliziyo Tribal House. Lapha uhlanganisa uMasikandi Afropop Play Hip Hop.
Isenge nasebenzisana nabo Diliza, uDiliza lo weGalawa from South Africa. Kumanje ngisebenzisana le Harris Hotels under new management uJordan Dube nogogo wami uNoma Dube. Yibo ke abantu manje ngisebenza nabo. Ngirekhoda eSupina Studios, i-vocal mastering yami isenziwa ngoCliff Jones. Then i-sound engineering yama-beat isenziwa ngoBoyle Beats, Longra Ingrams.
Awasho then ukuloma kwabukazi kumizulo lingananga lo yasibona lokushaya kwathi ngeke ngahamba kwathi mina ngamlawa wathoshayelewa bangayo wathoshayelewa bangayinjwe ngiyonga yakhe sebenza ngina ngamawala kangiwe xa sethu ukuthi wathi siyo ngoxoxe yebo sa bayabuza bathi
sewathe wathola ukuthi lesamula mayini sewathe wathola ukuthi lesamula mayini
iculo lakhe elitsha ngeviyo epheleleyo elidla ubhedu manginawe kwosela ilizwi ungakahambi FFG.
Kubalaleli, ngithanda ukuthi ngiyabonga kakhulu uthando nokungixhasa kwenu. Ngingumshana kagogo lo, nguyena namhlanje ngilapha ekhona namhlanje ngenxa yabantu. Umuntu ngumuntu ngabantu. Ngiyatholakala kuFacebook, Instagram, kuTwitter nakuYouTube. InguFFG mshana kagogo, ngiyabonga.
Bayamthanda, bayamjabulela uFFG. Umshana kagogo umzukulu wakhula elalela ugogo wakhe okunguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Barasana nemlandi kili lonke ikamu namu Ezra Jesus Band.
Umshana kaGogo kulayi kutokutunga nkotla namhlanje sikhubekela phambili sikhangela udlakela kwezombusazwe sizakehluka nesihlobo sesibone ebesikhokhela umholi we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa namhla uswele izehlakalo zodlakela lokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla lakhe njalo uthi kufanele imithetho ephathelana lezokhetho kulwe siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu sithembayo uGabe Stube ilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.